Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri. Tinosangana zvekare manero anhasi uri musi wesvondo mbudzi 19/2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri mu Washington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Zvatiri kuona zviri kuitwa ne hurumende yeZimbabwe ndo zvinonzi nemazuva ano yakunyepedzera kusungaira, kunyepedzera kupusa.
Nyanzvi dzezvematongerwe enyika dzinoti hurumende iri kuzviitisa kupokana nezvakaturwa neEU pamusoro pesarudzo dzakaitwa muna Nyamavhuvhu.
Kuti titeeredzane nemashoko ekuti mapato anoti kana kusina kukunda wangu achida kuti akunde votanga kutsoropodza, hatinyanyobatikana nazvo isu seZANUPF.
Asi bato riri kutungamira hurumende reZANUPF rinoti EU iri kungotaridza kusafara kwayo nekukundwa kwakaitwa mapato anopikisa avanotsigira. Makwikwi ekutsvaga tsvarakadenga yeMiss Universe akasvika kwamvura yacheka makumbo El Salvador nezuro manheru. Tichakupai zvabuda mumitambo yanhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende nezuro yakaita musangano nevatori venhau ichipa maonero ehurumende pamusoro pezvakaturwa nechikwata cheEU Election Observer Mission nemusi wechishanu pamusoro pesarudzo dzakaitwa muna Nyamavhuvhu. Gurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaJane Fan Muswere negurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi pamwe chete nemunyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vakakokera musangano uyu vachiti Zimbabwe ichaenderera mberi nenhaurirano neEU munyaya dzekudyidzana zvisinei nekuti EU yakaburitsa avanoti mashoko anopeshedzera uipi hwenyika uye kuti EU inofanirwa kusiyana nekupindira munyaya dzezvematongerwo enyika yeZimbabwe. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi yezvematongerwo enyika nebuduriro vatendai Ruben Mbofana vanoshanda nesangano reNetwork for Social Justice kuti tinzwewo maonero avo.
Zvatiri kuona zviri kuitwa nehurumende yeZimbabwe ndo zvinonzi nemazuva ano yakunyepedzera kuzungaira, kunyepedzera kupusa. Chekutanga tinoziva isu kuti muvanhu vakakokwa kune dzimwe nyika, kubva kune dzimwe nyika kuuya kuzoongorora sarudzo, observer, kuongorora, haungoyi kuzoyeva sarudzo kunyika unenge wakokwa, ongotarisa zvako wakaisa maoko mhomwe kuti waraiti tazviona woenda hako modzokera kumusha. Kwete,
ndikubate muromo ipapo vaMbofana, imbopatsanangurai kuti ivo kana vakokwa ava vanouya kuzoongorora sarudzo vanenge vachimbotarisirwa kuita zvipi chaizvo?
Kana makokwa kunzi muuye kuzoongorora sarudzo, munouya moona zvese zviri kuitika, mopa pfungwa dzenyu nezvamaona zvaitika pasarudzo izvozvo. Ndo zvatiri kuona zvakaitwa neSADC, ndo zvatiri kuona zvakaitwa neEuropean Union nana Commonwealth vana Africa Union nevamwe vese vakakokwa. Vakauya vakaongorora kuti zvaifamba zvakadii, vanhu vai vota vakasununguka here panguva yekukampena iya, mapato ese aikampena vakasununguka here, hapana vaimbunyikidzwa kodzero dzavo here, nezvimwe zvakawanda wanda zeki pamutemo zvainotarisirwa kuita, zvakafanana nekupa mavoters roll anokwanisika kuodetewa kune mapato ese nevese vari kukwikwidza. zvakaitwa here, mitemo yenyika iripo yakamira sei, inokurudzira here gutsa ruzhinji, inokurudzira here kuti mapato ese akampeni zvakafaranuka, vanhu vataure zvapfungwa dzavo zvakafaranuka, vanhu vapinde muelection anozonziwo anga akasununguka ari free and fair.
Asika ndopave kunzi nehurumende EU yave kuri maminda evaridzi kwavave kubata hakusi kwavo.
Vakutaura zvavakaona, ndo basa remaobserver. Unoongorora, wotaura zvavakaongorora nepfungwa dzako kuti wakazviona zvakamira zvakadii.
Ndezvipi zvamungati zvakadomwa neEU mumafambiro avanoti akaita sarudzo zvingapa hurumende kusafara?
Vataura vakaona kuti sarudzo dzemunomu dzanga zvakatambodza vanhu vaimbunyikidzwa mapato ezvematokerwo enyika anopikisa achiti nguva dzizhinji zhinji vachirambidzwa kukambena, vamwe vachirohwa, umwe akatourayiwa muHarare. Takaona zeki singapi mavoters roll, isikaburitsi mavoters roll, zvakawanda zvakadoma kumunana fazo kukumaruzevha kunyanyanyanya, vanhu vaimachiswa kufoswa kuti endai munovhota pakati handei, makawanda yatinoti frog marching ya zvinhu zviri pachena. Zvatakaona zvakabuda mumaripoti eEU nesadaka hapana chakamboshamisa. Zvinhu zvatakanga taona kare tichitotaura nezvazvo kuti zviri kuitwa muno muZimbabwe hazvina kunaka.
Nyanzvi yezvematongerwo enyika nebudiriro, vatendai Ruben Bofana vachoshanda nesangano Network for Social Justice vange vari parunare kuHarare nestudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato riri kutungamira muhurumende reZANU-PF vafarai marapira vakaudza Studio 7 kuti zvakaturwa neEU zvine chekuita nekusvibisa bato ravo nehurumende iri kutonga.
Kana iri nhau yemari ngavachengete mari yavo, isu hatinambobvira tati hatigoni kuzviitira maelection. Maelection tiri kungoita vanhu achingofamba zvakanaka, uyezve kuti titeeredzane nemashoko ekuti mapato anoti kana kusina kukunda wangu achida kuti akunde votanga kutsoropodza, hatinyanyobatikana nazvo isu seZANU-PF.
Avo vange vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vafarai marapira. Mumashoko avo kuno kustudio 7 vari kuHarare.
The Voice of America, VOA.
Makwikwi ekutsvaga tsvarakadenga yeMiss Universe akasvika kwamvura yacheka makumbo kuEl Salvador neZuro Manero. Tsvarakadenga yekuNicaragua Shainis Palacios achitora mukombe wegore rino. Mutori wedu wenhau Pasmo Ndlovu anotipa nyaya inotevera.
Makwikwi aya akaitwa neZuro Manero kuJose Adolfo Pineda Arena muguta reSan Salvador kuEl Salvador. Vakawenda vachikorokotedzawo tsvarakadenga yakamirira Zimbabwe kumakwikwi aya Brooke Brack Jackson, nekupinda kumakwikwi Miss Universe The Voice for Change Competition ari umwe wegumi vepamusoro. Muimbi wekuAmerica nemukurumbira pasi rose John Legend ndiye akavhura chirongwa chegore rino achiimba nziyo dzake dzemusambo wakanyorovera vakawanda vachifarira kambo kake kanonzi All of Me. Makwikwi aya akapindwa netsvarakadenga dzinosvika makumi masere neina kana kuti 84, uye ndeke kutanga munhoroondo yeMiss Universe kuti madzimai vakaroorwa pamwe nevakabereka vapinde mumakwikwi aya. Maria Camila Montanesi wekuColombia na Michelle Cohn wekuGuatemala ndiwo madzimai akaroorwa ane vana ekutanga kupinda mumakwikwi aya. Ukuwo Ricky Valerie Colley wekuNetherlands na Marina Machet wekuPortugal ndiwo madzimai echipiri nechitatu akachinja kubva kuvanhurume kana kuti transgender women mushure maAngela Pons kupindawo mumakwikwi aya. Mumwe wevari kukorokotedza Brooke Brack Jackson nekusimudza mureza weZimbabwe mumakwikwi aya ndimuzvare Brita Masale Tolini, vaimbove tsvarakadenga yeMiss Universe muna 1999 pamwe netsvarakadenga yechikamu chekutanga chechirongwa cheMiss Malaika International mugore ra 2001. Avo vati Brooke akaita zvinomwisa mvura kwenyika yedu.
Ndoda kutanga nekuti makorokoto kuna Brooke Brack Jackson nekukwanisa kupinda mutop 10 nekusimudzira senyika yeZimbabwe kuti akwanise kupinda ipapo chinyore sezvo tavaningwa yakareba tisinga kukwidzi mupagenti iyi.
Mupepeti mukuru wenhau dzezvemitambo, tsika nemagariro kubepa naure The Herald, vatafadzwa zimoyo vanoti Brook akadadisa uye kupinda mutop 10 kumakwikwi eVoice for Change kwakaita hazvisi nyore. Vanongora nhau dzezvemitambo vachitungamira sangano reAirground Africa vaplot mako vakorokotedza Brook vachiti zvakaita zvinoratidza kuti Zimbabwe ine zvipo zvakawanda zvinoda kutsigirwa.
Congratulations to Miss Brook, Miss Universe Zimbabwe, for representing the country.
Makorokota makuru kuna Miss Universe vedu Brook nekumiririra nyika yedu kumakwikwi aya. Izvi zvinodadisa uye zvinoratidza kuti Zimbabwe ine zvipo zvakawanda zvinoda kutsigirwa.
Vanotungamira sangano redendere Arts Trust, amai Gertrude Pfumayaramba, vanoti vanofara zvikuru nebasa guru rakaitwa naBrook vachiti anofanirwa kuramba achisimudza mureza weZimbabwe muchikamu ichi.
Ndoda kungomukurudzira kuti arambe achimiririra Zimbabwe, arambe achisimudzira flag yedu yeZimbabwe, achiita basa rakanaka.
Chara Kadenga yakatora mukombe weMiss Albinism Zimbabwe mugore ra2018. Muzvare Sichembiso Mutukura vanoti Brook akaratidza kuti Zimbabwe yadzoka kumakwikwi aya zvine mutsindo kunyange hazvo yakambosiya kwemakore akawanda.
Tinotipamanyukunyuku tisanyika akasiya signature yekuratidza kuti Zimbabwe yadzoka mumakundano eMiss Universe.
Pare zvino mutungamiri wenyika yeEl Salvador vaNayib Bukele vanoti vanofara chose nekusarudzwa kwenyika yavo kuti iitirwe makwikwi aya gore rino, izvo zvavati zvichasimudzira mabhizimusi. Mukuru wesangano reMiss Universe pasi rose avo vave kusiya basa iri, amai Paula Shugart, vazivisa kuti kutanga kwegore rinouya chirongwa ichi chichapa madzimai ose mukana uyu pasingatariswe mazera. America ndiyo ine tsvarakadenga dzakawanda dzakatora mukombe uyu kubva zvakavambwa chirongwa cheMiss Universe. Brook Brack Jackson ndiye muchena wokutanga chizvarwa cheZimbabwe kusimudza mureza wenyika kumakwikwi aya, chero hazvo vamwe vakamboratidza kusafara kuti akasarudzwa kuva Miss Universe ari muchena pamberi pedzimwe tsvarakadenga dzechitema munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Masangano anobatsira vanhu, ma NGOs nemamwe uye masangano ehurumende pedyo nematunhu ari kurwiswa nehondo pakati peIsrael neHamas, icho chikwata chinonzi nehurumende yeAmerica ndechematororo, anoti ari kugadzirira kumhanyisa rubatsiro rwechimbi chimbi mudunhu reGaza kana kwambomiswa kurwa kwehondo kwemazuva matatu kana kusvika mashanu sezvakabvumiranwa munguva pfupi iri kutevera kukazadzikiswa. Vamwe vemasangano aya vanoti vakatarisana nematambudziko makuru sezvo pasina kujeka kuti kumbomira kwacho kunosvika rini kana zvabvumiranwa kuti kumbomiswa. Sangano reWorld Health Organization reWHO ratungamira nhasi chikwata chevabatsiri kupinda muchipatara cheShifa uko kwanunurwa vana vanorwara 32 vacheche vasati vasvika, uye vashandi vezveutano nevamwe vanosvikawo 16 kubva muhondo iyi iri kuramba ichienderera mberi.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chevechidiki chatinopiwa naTaboka Ncube.
Mm-hmm. Ndino kuchingamidzai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopuwa neni Tavoka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi itaita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Mendi Lerato Lusaba avo vakatanga sangano Red Domestic Workers Association of Zimbabwe rinova sangano rinobatsira vanoshanda muZimba. Ngati nzwei vachitsanangura.
Domestic Workers Association of Zimbabwe yakazvarwa mushure mekunge taona kuti vanhu vanoshanda muZimba havana kubatsana kana kuti havana sangano anovabatanisa pamwe chete zverifoma. Naizvozvo takafoma Domestic Workers Association of Zimbabwe iri network inobatanidza vanhu vese vanoshanda muZimba, vangava vachishandira mukati memba kana vachipanze pemba, avo vari maZimbabweni unogona kunge uchishandira muZimbabwe kana uchishandira kunze kweZimbabwe.
Sangano iri vamakatanga reDomestic Workers Association basa raronderei?
Domestic Workers Association of Zimbabwe iyo muchidimbi inonzi DWAS kana kuti DWAS ine zvainoita zvakasiyana siyana. Pazvimwe zvezvinhu zvatinoita, tinoita training kana kudzidzisa mavocational skills kuvanhu vanoshanda mumba. Tine curriculum yatakaita kubudikidzwa neMinistry of Higher and Tertiary Education tichishanda pamwe chete neMinistry of Youth. Curriculum iyi yavepo muno muZimbabwe, zvichireva izvo kuti munhu akada kudzidza nezvedomestic work anogona kuenda kuany vocational training center onoti arida kudzidziswa. Makosis edu akadividwa into 4 kana kuti akadimburwa kana kuti akaiswa muzvikamu zvinova izvo 4. Tine yecooking and baking inova iyo yekubika. Tinoita yegardening inova iyo yokushanda panze inowanzoitwa nevarume. Tine yatinoti caring for family members and pets. Tine yatinoti housekeeping. Housekeeping inova iyo yokuchenesa nokugadzira mumba. Asi besides training, tine zvimwe zvatinoitawo zvinobatsira vanhu vanoshanda mumba. Zvimwe zvezvinhu zvatinoita zvatinoti zvinobatsira ivo madomestic workers sekunga munhu semunhu, zvinovabatsirawo maybe psychologically. Zvinova izvo, tine team yenetball yemadomestic workers edu inonzi DWAS Queens. Vanosangana nguva nenguva zvavo vachidzorodza pfungwa pamwe chete nokusimbisa nyama vachitamba bhora remaoko. Tinozoita atinoti maannual trips gore rega rega.
Ndezvipi zvimwe zvamunoita mubasa iri zvinobatsira zvikuru sei vasikana?
Tinoita zvakare yatinoti mikando. Mukando muZimbabwe iri very popular especially nevakadzi. Pane mukando yemagrocery, mukando yemari kana mukando yemudziyo. Ndezvimwe zvezvinhu zvatinoita. Chimwe chikuru chatinoita ndeyo yatinototi psychological support, kusimbisana nokubatsirana as vanhu vanoshanda mumba. Vanhu vanopanana mazano kana kuyambirana anenge awirwa nedambudziko anogona kubatsirwa nevamwe vake kana nesu seofisi tinogona kubatsirawo. Ndizvo zvezvimwe zvinhu zvatinoita through association yedu.
Tichitarisa vechidiki, ndeapi mashoko amungada kuti mupe kune vamwe vechidiki ekurudziro?
Basa remumba ibasa rinotarisirwa pasi uyezve rinoita seravashoreka kune vazhinji. Asi tikada kuzvitarisa, basa iroro yaambusa vanhu vazhinji. Kune dzimwe nyika ibasa rakakosha rinotarisirwa pamusoro rinova iro rinonzi rinodhura zvakanyanya. Nokurudzira vechidiki vasina pekutangira kana vanofunga kuti ivo vakafoera chikoro asi vachikwanisa zvavo kana kutsvaka mamwe mabasa akaita seemumba, vasazeze kana kushora basa remumba. Ibasa rinotogona kuti munhu ubudirire. Mazano vanhu vazhinji vari kubuda vachienda kunze kwenyika vachinoshanda vari semacaregivers kana vachishanda semahousekeepers. Tinoona kuti mabasa iwawo kwaakatangira chaiwo chaiwo omudzi wavo mudzi wedomestic work. Naizvozvo tinotokurudzirawo vana vechidiki kuti vasarira sebasa irori, asi zviri nanoshande mumba pane kuzowanikwa uchitengesa kana muviri wako kana uchiita zvimwe zvisakarurama. Pane vari kunyanyotambura zvikuru vari kufunga kuti havana pokutangira, unotowana pokutangira ukawana mari yako kana kutobudirira. Tinotozivawo vanhu vakashanda muZimba vari kudhraivha mota mazano, vakavaka dzimba dzavo vakaendesa vana vechikoro kubudikidza nebasa irori.
Kwa nasi tokumera pano manzwa urukuru ya taitana mai mendilera tulusaba avo vakatanga sangano Red Domestic Workers Association of Zimbabwe rinobatira vanoshanda muzimba. Ndino kutendai vatereri neku njemuinesu mchirongwa chedu chanasi cheve chidiki. Ndino kupai zvakare chimwe chirongwa cheve chidiki sondo rinouya. Ini ndini Taboka Ngube ndiri mu Washington DC.
Tino tenda Taboka. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munotipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu,
Yesu simba rangu.
Manheru akanaka vatereri, ndini Tanonoka Wande, mune chimwe chirongwa chedu chezvechitendero. Ngatinzwei mubvunzo wabva kune umwe mutereri wechirongwa chedu ichi.
Akadii manhu waMwari, mune mari dzandanga mustudio 7 yamakataura maererano nekurwa kwenyika mbiri, saka ndoda kuti ndinzwisise kuti Mahomed munhu akanga akatumwa naMwari. Uye sei iyo wasingatendi kuna Jesu Kristu wasingatenda kuna Mahomed.
Uyu mubvunzo unokosha zvikuru kunyangwe pamazuva pasina hondo pakati peIsrael neHamas seyatiri kuona mazuva ano. Kutibetsera nenyaya iyi tabata mukuru weSupreme Council of Islamic Affairs muZimbabwe, Sheikh Ishmael Dua. Sheikh Dua, batiraiwo mutereri wedu.
Makadi henyu kwese uku. Chokutanga Islam chinoreva kuti unyararo kana kuti peace. Islam chitendero cheIslam hasizvo muzita remunhu kwete. And isu vaMuslims tinotenda kuti maprofita ese kubva kuna Abraham, Moses, Adam vese vana Elijah vana Jesu vaiva maMuslims. Kana tichiti vaiva maMuslims vese vakauya neshoko rimwe chete rerunyararo, peace means Islam. Now haukwanise kuva Muslim kana usingatende kuna Mwari mumwe chete, asingasanganiswe nechimwe chinhu pakumunamata, uyezve usingatende munjirozi dzake dzaakasika iye Mwari, uyezve usingatende mumaprofita ese tichisanganisa naJesu. Mubhuku redzene reKurani rine machapters kana kuti magwaro akawandisa aJesu. Totova nechapter inotonzi Maria among mamachaptari. Maria chapter iyo muKurani inotaura kuti Yozi yakauya kuna Maria ikati, Maria uchava nemwana achaponesa nyika yese. Nini? Kuti achapricha kuvabvisa vanhu muzvikadzo achivaisa muguidance yerunyararo. Maria akati, ko ndinowana sei mwana pasina murume andibata? Yozi ikati, Mwari vanongotaura neshoko zvazvavo. IKurani yochitsara nyaya yaJesu. Saka muchaona kuti mugwaro reKurani imomo mune bhuku New Testament yaJesu irimo, yaDhavhidhi irimo, vese anaAbhurahamu varimo. Saka Muhammadi akauya kuzodzadzikisa mashoko evanhu ivavo maprofita iyaya. Ende mukavatarisa maprofita ivavo ndeve mhuri imwe. Mukatarisa Muhammadi naJesu imhuri imwe, zvizvukurumbwanana zvaAbhurahamu. Apo Abhurahamu aiva nemadzimai maviri, wokutanga ainzi Sara, wechipiri achinzi Hagari. Sara aiva wechiJudha, ndokwakabva ana Jakobho. Zvichienda zvakadaro kukabuda Jesu. Then kuna mukadzi wechipiri ainzi Hagari, ndokwakabuda Ishmael, rudzi rwechiArabhu. Tichienda namutwale ana Husaini nevamwe vakadaro, kwa kabuda mahamu. Saka mchona uti chiesa ratara mna Deuteronomy chapter 18 verse 18. Acha uya weruzi wangu uzozazi tisa chokora. Kito uya kuhonde ku Palestine. Wonde ku Palestine haisi ye kikendere. It's not a religious war. It's a political war. Wanu waka uya waka pamba izu rewana wedizia. Izu zitikatarisa. Mapomba kuitwa ipo pakabereke wa Yesu wacho ipako na wanu iwao. Wanu watatu watukukara kukira apu pawakaru wa hondo ye Second World War na Hitler 1947. Maamerikans wakati uyaitu kutete mkara ili nika yawari. Asipe kutanga wakatu watoke kikara ewa. Asipe zinu wako pamba utai watadere kabereke wanaka wana. Dofunga mkataisa ma resolutions ne ma solutions. A United Nations, akawa uzo tumura aggressors, kuzai kukwari. Asimu kutiwa ku support kwa. Nenika, chukuma kukiru western countries, avasu kukwari. Saka chukwati, kwete, chumira iku uraya wangu. Ibaimu viro. Situation yuku Palestine, aina kusia nene Zimbabwe. Saka tuli wa isire, kutabada kiki. Asimu kwa hiyo itaenzi ma terrorists, asikijida utura ifureni.
Tinotenda mukuru we Supreme Council of Islamic Affairs in Zimbabwe, Sheikh Ismail Duwa, netsananguro yavatipa vatereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Tumirai ma audio emibvunzo yenyu kana ezvimwe zvamunoda kutaura pamusoro pezvechitendero pa WhatsApp number dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Ndiri mu Washington DC, ndini tanonoka wande ndichikutarisai nemufaro.
Tinotenda kuna tanonoka wande uye tinoda kupa kutenda kukuru kuchikwata che Christ-like choir chine kambo katino shandisa muchirongwa chino. Munyaya zemi tambo chikwata che Zimbabwe chema Warriors chatora pointi mechete yakakosha munzira ye 2023 World Cup. Chikwata ichi chaita mangange 1-1 ne Nigeria mushure mekunge changa chaka tunga miramu mutambo uyu kwenguva refu. Vaona mutambo uyu vanoti ma Warriors ingadai yatora ma points ese matatu, asise zvavakaita pa mutambo ne Rwanda vatambisa mikana yakawandisa yavawana. Izvi zvauyawo mushure mekunge ma Warriors akaita mangange 0-0 ne Rwanda mumutambo wekutanga murwendo urwo. Munyori wemutambo wenhabvu Admire Muhimeke anoti ma Warriors atambisa mukana nekuti ndiro ringadai raita zuva rekutanga kurova Nigeria. Muongorori wemitambo yenhabvu Vanazi Moyo vatiwo nhasi ndiro rangariri zuva rekurova chikwata ichi sezvo mazuva awanda vachisangana vachitadza kuchikunda. Pari zvino South Africa ndiyo iri kutungamira gungano regroup C nemapoints matatu, mapoints maviri pamusoro peZimbabwe neNigeria. Rwanda ine points imwe chete, asi Benin haina chinhu mushure mekurohwa 2-1 neSouth Africa neZuro. Pane mimwe mitambo asi isiri mugungano reZimbabwe, Gabon yarova Burundi 2-0, Algeria ichirovawo Mozambique 2-0. Pamitambo yenhabu ye Premier League muZimbabwe kwasara mutambo mumwe chete kusvika kumagumo emakwikwi egore rino, veruzhinji vachiziva kuti Ngezi Platinum ndiyo chamangwiza wemwaka uno. Mumutambo weICC Cricket World Cup watambirwa kuIndia, Australia yatora mukombe uyu mushure mekurova India nemawickets matanhatu 6 wickets. tabata shika kuma gumo echirongwa chedu cha nasi ivai neso zvakare mangwana anokuonekai nemufaro ndini Evans Zeninga ndiri mu Washington DC ndokusiyai mwina standekile mhlanga achikupai naudze isindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.